kwanga musingada nanonzwa nasi pamzinda wedukwi refugee camp yori makilometers zana nemakumi masere kumaudza nyemba kadzwa kumadokero eguta reFrancistown muBotswana. Apo vapoteri vanobva kunyika gumi nesere vakachengetwa pamuzinda uyu vacherechedza zuva revapoteri reWorld Refugee Day. Vapoteri ava vacherechedza zuva iri kupurikidza nekutamba mimhanzi, kudetemba nekuimba nziya dzinotsanangura matambudziko anosangana nevapoteri mukutsvaga upoteri. Amai Patience Takauna, mumwe vapoteri vapindira mabiko aya, vanoti vakasara pamuzinda weDuke Refugee Camp mushure mekunge sangano rinorwira kodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR pamwe chete nehurumende yeBotswana vaona kuti upenyu hwavo hwanga huri munjodzi kana vakadzoserwa kumusha.
Kunyika kwedu uku handizi kuti ndandakaguma kurara hope riini, but kubva zvandapinda muno muBotswana ndonzwa kuti ndakarara peaceful, kwete zvokurara zvizohwana rakavhurika rimwe rakavharika. Kutaura chokwadi chaiko pasi security wise hai hatina kana dambudziko, hati complain tozvati takachengetedzwa.
Amai Takauna, vanova sachigaro wecommittee inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevapoteri pamuzinda uyu vakumbira hurumende yeBotswana kuti isadzosere vapoteri kunyika dzavo asi kuvapa ugari wenyika iyi.
Saka zvinhu zvinozonovaomera kuti pavanonopinda munyika yechizvarwa chavo vabereki vavo vagone kukopa nematraditions and cultures emunyika ipo nemunyika iyo. Asi semuno muBotswana vajaira muno muBotswana, saka chikumbiro chatinongoisawo zvedu kuti kuvakuru venyika ino kana zvichigoneka vana vedu vagone kuconsidwawo sei sematswana vagogara munyika yavanoziva mitauro nemacultures and traditions.
Vakurudzira hurumende dzemaAfrica kuti dzisiyane netsika yekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Taizoshuwirawo kuti kunyika dzatinobva, noti kwangu chete kuZimbabwe, but kunyika isu African continent, dai vatungamiriri vedu vazivawo kuti vane zvizvarwa zvavo zviri kunzoko zviri kuchengetwa kune dzimwe nyika, dai zvaigona kuti vanhu vagone kushandura maitiro avo nemabatiro avanoita zvizvarwa zvemunyika dzavo. Tamboshayiwawo chinhu chinonzi refugee, vanhu vagona kuti vanhu vagare munyika dzavo vachisimudzira nekuvaka upfumi hwemunyika dzavo.
Gurukota rezvemutemo muBotswana ava Ronald Machana Shamukuni vaudza vapoteri ava kuti vanzwa chichemo chaamai Takauna ndokuvimbisa kuti vachaisa misoro pamwe chete nevamwe vakuru mukuona kuti vapoteri vangabatsirwa sei panyaya yekupiwa ugari hwenyika iyi.
Mr. Takauna, I took note of the issues that you raised as chairperson of the committee.
Amai Takauna, ndanzwa nyaya yamataura muri sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri. Ndinoda kutiza kuti hurumende yeBotswana ichazeya zvakadzama kuti nyaya yekupa vapoteri vapiwe ugari hwenyika ino ingabudirire sei.
Mumiriri weUNHCR kuchamhembe kuAfrica, Mai Pripalo, vati sangano ravo rakazvipira kushanda nehurumende yeBotswana mukutsvaga nzira dzekupa vapoteri ugari hwakanaka.
UNHCR and the rest of the UN family in Botswana stand ready.
UNHCR muBotswana nemamwe mapoka ese ari pasi pegungano renyika pasi rose reUnited Nations rakazvimisira kushanda nehurumende yeBotswana mukuedza nepose pavanogona kubatsirana nevapoteri kuti vave vanhu vakazvimiririra.
Mumakore matatu apfuura, UNHCR nehurumende yeBotswana vadzosera vapoteri vanodarika churu chimwe chete nemazana mashanu vange vari munyika iyi kunyika dzavo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakapotera kuSouth Africa, uko mukuru weZimbabwe Ethics Forum vaGabriel Shumba vati zviri kunetsa kuwana magwaro ekugara munyika iyi. Gore rino dingindira rezuva iri rakanangana nekuremekedza kodzero dzokusvaga upoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.